Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. America inoramba ichishushikana nekuenderera mberi kwekusawirirana kuri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC nekutyira kuti kunogona kupararira kukaita hondo yedunhu rose vakadaro mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations Security Council kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at the UN Security Council vaRobert Wood. VaWood vakati vanoshoropodza vakasimba uwandu hwemhosva nemhirizhonga zviri kuitirwa vanhuwo zvavo vemudunhu iri kusanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa kushandiswa zvisiri pamutemo kwevana vachiitwa masoja nezvikwata zvakapakata zvombo nekushungurudzwa zvepabonde kuri kukonzerwa nekusagadzikana uku. Ambasada Wood vachisimbisa kuti hakuna nzira dzechiuto dzekupedzana dzedambudziko riri kumabvazuva kweDRC vakati ndicho chikonzero vachitsigira nhaurirano dzinotungamirwa neAfrica dzekuunza runyararo mudunhu reGreat Lakes. Vakati America inotambira urongwa husina zviga zvekuunza runyararo kumabvazuva kweDRC uhwo hwakadzimiswa neAngola musi wa30 Chikunguru hwakatanga musi wa4 Nyamavhuvhu. Vakati iye zvino Rwanda neDRC dzinofanirwa kuzadzisa kuzvipira kwadzo pasi pechibvumirano chekuLuanda nekutora matanho anooneka mukuunza runyararo. Ambasada Wood vakati zvinosuvisa DRC pari zvino yave nevanhu vanoda kusvika mamiriyoni manomwe vakatiza misha yavo nyika yose. Mukupindura, America yawanisa mari inodarika mamiriyoni masere ane makumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti $893 million murubatsiro kuDRC mugore ra2024 kuburikidza neboka reUS Agents for International Development riri pasi pebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica iro riri kushanda nemasangano anopa rubatsiro pasi rose pamwe nemasangano akazvimirira. Ambasada Wood vakati vanokurudzira mapoka ose kuti abvumidze kupinda kwezvinodiwa zuva nezuva zvakakosha kune vakakanganiswa nekusawirirana uku kunyanya vakapona mukushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume kusanganisira vakashungurudzwa zvine chekuita nezvepabonde. Vakati vanokurudzirawo vemasangano anopa rubatsiro pasi rose kuti vaunganidze zvimwe zvikwanisiro pamusoro zvekusimbisa basa revashandi veUnited Nations nezvirongwa zvavo. Vakati vanokurudzira dzihurumende kuti dzibate nemhosva vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika kumabvazuva kweDRC nemudunhu rose reGreat Lakes. Senzira yekuona kuti munhu wese azvidavirira, America icharamba ichitemera zvirango kune vanhu vemakambani vakakanganisa runyararo nekugadzikana muDRC. Vakadaro Ambasada Wood vachiti vanokurudzira nyika dzinove nhengo kuti dzibatane navo muurongwa uhu. Vakati mukuguma, America icharamba ichishanda zvakasimba neDRC, Rwanda, Angola, African Union, United Nations nevamwe vainoshandidzana navo kutsigira urongwa hwedunhu hwekuedza kupedza mhirizhonga iyi nekusvika pekumisa kusagadzikana kuri mudunhu iri kwenguva ndefu. Sezvakasimbiswa navaWood vakati havaregerere mhirizhonga iri kumabvazuva kweDRC ichipararira kuve hondo yedunhu rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.